Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maikono mipapo! Maikono! Mwazi zeo tisaja pina! Hakitezi mwa! Choku changa isu dagara changa ima zita isi mariki!
Vanesonchamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tripa utungamiriri wa Emerson Mnangagwa, ma members ya Amalgamated Rotchers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende ya Mnangagwa. Tinotarisa ma members edu akabjakwa vakatoshwa tine ma incidents anokwana kuita 7 vanhu vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti hapana hurumende yakabata varairidzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Mnangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemumwe wevatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare, apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amailini dikarenyi kore vamogen komichi vatendai biti nevamwe.
Ana kuturwa mari chokudenga. My investor anouya achisiya mari achivaka zvikoro achivaka zvipatara achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Isu takatara patiri kupinda paekonomi hakuna munhu anoyaku investa muno mari akazvakida neconstituent infrastructure support program. Kana kuti maina machiyadzwa siya waita tara, siya waita chipatara, siya waita hospital.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chaona acho chinovadzakaona nedhiamondi kukura maikonomi ipapo maikoni murozi zeutisaachapinda. Hatipedzi nguva chokutanga isu dagara tanga emabhisa isiri maribe. Toita reintroduce the mouth current, the basket of currency. Ndiyo tichigadzirisa productivity yedu, tichigadzirisa mafundamental so that we are able to resuscitate our country. Tonanga mari, tonanga mari haipo, tonanga mari haipo yokubhadhara vashandi vehurumende madokta nemari yezvikora. Tinoda kufambisa muno iwaneti. Kukula Izendo Chakatiri kwa ikono Vajinji mwana kuziwa kuti mimi mkapinda mune ijase Joni hendu kubambira kama zwani Chakatiri kuswize Chakabamo Tapina mDenmark Chakabamo Tapina mUK Chakabamo Tapina mChemen Ichisunga Sunga one, sunga that.
Imwe nengo yemDC amai Selia Mpengo ve Musa Kubva vanoti madzimai anoda kuti asimudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvoko president takatarisana na January nekuti vana vari pa holiday asa hapana holiday nekuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinzviti madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuchikoro rini sei nekuti zvina zvina kukira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya. Cooking oil chingava chingwa zvatoveva enzizvo. Tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupuresidendi, vanhu vari kutenga mabhakiti emvura kune vanhu vane migodhi. Iye zvino tiri mamutare muno mhasi mukafamba puresidendi imba nemba ine mugodhi, imba nemba ine chibhorani kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba vakaritora vakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiya avo. Baba Chamisa ndova nemakiya economy. Iye zvino zvaani iri bhizi kukopa mapolitiki edu.
Mumwe wevatedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabhuroka nekuda kwenyaya dzehuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion kwete mabonds $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vava $6 billion. Vanoba neUS dollar, vanoba necommand agriculture, vanoba nefuel, vanoba nemigodhi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero for iyi. Vanoba trundege, munangagwa anochamisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva kuDubai inomutora kuti aende kuBruwayo nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inaya productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwanisi kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tiri pautungamiriri wavaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabhudhakwa akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwira kuira kuti vawane mari inotenga mari kuti vararame ose vanhu izvo dzinove kodzero dzavo sevashandi. Tikatarisira vakasungwa tine maincidences kwete nhamba yevanhu asi maincidences 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care, vawana education, vawane chekudya, vawanewo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo. Tine makesi anokwana 1005 evanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers eamalgamated Rural Teachers Union Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwana 31 ayo ane masalari avo akasiyiswa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesesi anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pamudzimba dzavo dzavanogara vachitiwa vava madestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers eamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Tichitarisa makesesi anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers eatus zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira livhi yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatus. Tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus nevamwe vaitodhimutwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona zviri kushukurudzika kwakanyanya kuri kuitika vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munotii kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ione vashandi sevanhu vasationi semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka nhapwawo vari kutiita kuti dzokera kuslavery. Tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuvirawo kuti dai titapurawo navo upenyu hwakafana nevo vanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya, vachiwanawo kurapwa, vachiwana mishonga, vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatiporeteredza kuti vatibatsirewo kutaurirana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzi.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike, unyunyuto hwedu hunzwike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka, tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rinove basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwanda zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019, panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga. Saka patichasvika pasteji iyoyo, hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.
Mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunare kuHarare nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mm-hmm. Mudaily News sangano idza rava na chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara. Mudaily News nekare chiremba waAmai Prisca Mukumira vakaudza dare redzimhosva kuti rimbomira kutongwa kwaAmai Mukumira nokuti havasi kunzwa zvakanaka. MuNewsday, Amai Opam Chinguri vanoti ZANU-PF yazara mbavha nematsotsi avo vave kusvibisa zita rebato iri. MuChronicle, mudzimai wavaConstantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisemba chete. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko ana mukoma joma dzongaka ndimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndiri kutaurawo pamusoro penyaya iyo yaAmai Chiwenga yavari kupomerwa iyi kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei. Vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka, kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, koiye murume wacho Chiwenga mwe akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi, uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini tarangu vanga ndisita kutaura. Ndautaura nhau yekonferensi yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava totaura kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Inangagwa akapinda pachigaro fio uchiita $something nhasi unofio uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambira naindebi rate. Maticha nemadokta votaura kuti tiri kudawo izvozvozvo, votaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusika pepapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa sikavha kuchipisa achitaura zvisina musoro kudero. Chau tanzu neVision 2030. Apa tiri muna 2019. Vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unobva tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho ini? Sanyini yacho rerabviswa here? Bhozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaakungogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chete, ndiro plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa havatona kana pfungwa, vanhu ava vafunga vazvirema. Unondigumbura mani vanhu ava. Ushandiswa. Ah! Vakomana dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mani, vomboitawo upenyu huri nani. Vakomana tokuchivawo zvemapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwana nakanaka pastudio 7 apa. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naRevend Mangwa. Mangwa achitaura pamusoro petsika, tsika dzisina mato, kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri. Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka, tsika idzodzo dzatinoita sepachivanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chikristu. Somuenzaniso, kune mamwe makereke anoti varume ngavagare dii ravo vega, vakadzi ngavagare dii ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosedeedza vanhu vese, vatendi vese pana Mwari. Kunyange zvisimo muBhaibheri, asi zvino chokuita nokusededza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko andangavopana Reverend Simango. Ini ndini simba mbofana ndiri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babata, Babata speaking here. How are you guys, everyone?
Inyaya hii ndiye kudongo tambane. Nyuti nasi varambana vachauirana ndoko makutanga kutifungisana. Kunyaya dzese dzedu nyumbubuda vachidzidzara kana vari pamwe chete. Asina kana nyaya yanongo achinetsana nemurume wake. Vatozve politics zvekuti anetsana manje nemurume vaachagarisana zvakanaka. Akadii kusungwa pesa apa. Vanhu vezanchefa imbavha idzimatosa. Ukachizvitaura kuti imbavha ndo vari kudya mari yenyika izvizvi. Mari dzese ndo vanadzo mari dzemunongochema kuti hei mari yenyika mari yenyika. Ndo vari kudya izvizvizvo zvimwe mari dzinozobuda izvi. Zvochibuda pachena manje because vanhu vava kunetsa. Sei zvazvo zvisingabudi dzimwe pesa.
Makadii mose vanhu vestudio 7. Tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira. Ndoda hangu taura pamusoro penhau yezaki yanga vachiyanga achibvunza pamusaka pokuti vakasunga maichiwenga. Zvakanaka kana munhu aita uhoringa asungwe. Patiko eno vanga vasina kuzonge paita nhau yedivhosi. Maichiwenga vaisungwa here apa? Mubvunzo wanangobvunzawo kuti kusei vazonyanya kuita singwisingwi yekuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi na vice president. Saka ipapo panoda kuti panyatso kujeka. Vanhu vezaki varege kutaura vachiita zvekuti vanotaurira vana vadoko. Kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda. President havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti wapiwa ani. Izvo ndo nhemazve dziri kungotaurwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo. Ko uyo chief ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato reZANU-PF wakamiswa vanhunzi arege kutonga pachigaro. Arege kutonga uchivi hwedzinza husingaenderani nezvegovernment but vakamumisa inga wani. What about zveminda? Ndopaingonzi munhu youth UNDC akubva opuwa munda. Hakuna zvakadaro. Kwozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukomata anonoka wande. Chirongwa chacho chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatinzira zvanga zvakatiwa kudzei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe. Saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka. Pane imwe mibvunzo itenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika. Kana noti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parimwe zuva vanhu mapasta avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live. Taigona kuwana mukana wakanaka wekuti tigone kugovana zvakanaka. Ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nokwazisai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika. Tatambura vana vezimbabwe, handizivi mhosva yatakanyanya kukora kuti ndeyei chaizvo. Munoti munangagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese ririmi. Inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikatitaure unorohwa. Saka kwakungotevedzera zviripo munhu umwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii. Zvokuti isu vabereki tine zvatita kana tafa vana pane zvachasara vakabata zvaramba. Nokuti generation yose ye40s hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei. Mazidhara akachena ndevhu kare achitambura achitambudza achipera achibvarura bvarura nyika kuita sechekazi sepaperbagi revachimanyirana vachichera chera vachiita zvekukorokoza zvakaoma hazvo. Tinongozivisa kuna Mwari ameno kuti zvichanaka zvarii.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Musakanganwezve kuti iko zvino zvikrismas yava padyo. Mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu, kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano reUnited Nations nekumasangano anomirira vanhu munyika zhinji nhasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kuGeneva unove musangano werudzi urwo wekutanga musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinova gamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero cheChimuslim. Ozil ashorawo dzimwe nyika dzeChimuslim achiti hadzifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vemuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati nenzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Paita rudo runotapira sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.